Gorera pera kutanga muna kurume dunu rema nikale ndipa mwene mangwe matunu kumozambiki ne Malawi. Akawiri kwa nedamu zikore dutu mpengo reme pwene mafashamu emvura kana kuticyclone idai. Dutu mpengo iri raka ora ya mazana evano uye vangwe wakayere zikwa nemvura kana kufushiri kwa ne matomboje. Kutina nasi mitumbi ya vua inakuwa ni kwa vangwe wakakwara, vangwe wakapara zikwa zimbazi fuyo uye ziri mamu. Njimboza kasangana nedamu ziko iri kunyanya zino tichipinge chimani mani buera bikita mutare gutu. Nechirezi kupane chachinja yere mamiru wakaita rinu mudunu iri amai Virginia Gwiza mugari kwa mtrangu wa kuchimani mani au wakawiri waone tsao na cyclone dai vanoti rinu wazuna kumira zvakanaka uye wave kunonga sosune muromo
isusu tinotengese rwane watengesa anonga ichitengesa magwere anonga ainao 150 wazogona hake pamwe munoti 130 rand anonga ichidari marandi wao saka umwe pa sugar Shuga turu tengeserwa nema 35 umozo ngoto 29 asa shoma so far izo zizu mafuta aripa 55 saka mwano titoda arimaranzi saka zvinonga zvichiko siyana siyana matengere tinodini etinozviita asi upenyu wacho wakatiomera nekuti isusu tinorarama nemabhanana tikasaitengesa mabhanana hakuna kumwe kunhu kwetinoona mari pari izvozvizvi mabhanana acho tichaabudisa ari kunetsa nekuti akatorwa necycloheline saka zvinotitiomerei kurarama kwacho kuriko
mai Lilian Mugano vekuchimani mani avo vanorarama nekutengesa michero vanoti pavanoenda kwamutare kunotengesa zvinhu zvavo vanobva vatenga zvekudya nekuti kwavanogara mitengo inoramba ichingoita chamuramba mhuru
mamiriro akaita nzara ndokuti zvechikafu hakuna mari dzekuti titenge dzacho mari dzacho hatidzioni ndosakei muchizoona tichizoti tikauya zvedu kumusika kutotengesa kuti tonouraramisa mhuri yedu tobva tatenga kunoku nokuda kuti kumusha kwacho hatizvitsimudzi zviro zviri kudhura zviri kudhura zvakanyanya saka nokuti ndikamutaurirai hangu purize kuti zviri papurize yakati handinyatsoziva mapurize ngokuti mapurize eko anongochinja zuva rega rega anochinja zuva rega rega saka inini zvandautaura zvindo zvandoziva kuti ndo zvinoita zvacho kuno kuti inini ndongotengera hangu kunoku
mumwe mugari wekuchimanimani vaenergy chiri pasi vanoti chikafu chiri kunetsa kuwana sezvo vasina kukohwa zvakakwana uye kuwana rubatsiro kubva kune masangano ari kugovera chikafu mutoro
zvainzana atambireka zvaizitobuda nemazuva vanhu vanga vachitofanira nzara zvinhu zvakangochengetwa muweya hausi zvaingobuda zvishoma pavanodira but vanotoona kuti vanhu vanga vachitofamba vachitsvaga chibage chichi vanhu vasiri kutoona kudya kwakakwana neneya hore unenge uchiitika ikoko saka zvimwe zvaizvo zvichitoda kuti pange pane vanhu vanonga vachitomanejana kana kuuya wega kutopa vanhu vacho handi mazuva
hurumende inoti cyclone dai yakakanganisa magariro emhuri dzinosvika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nekuparadzira dzimba mhuri dzinodarika zviuru makumi mashanu zvikoro zvinosvika zviuru zana nemakumi mana pamwe nemazambuko munzvimbo dzakawanda vachitaura pane mumwe musangano mavhiki mashoma apfuura mambo musha vanoti kunyange yazvo hurumende iri kuedza nepainogona napo kubatsira uwandu hwevanhu vari kuda chokudya huri kuramba huchiwedzera zuva nezuva
hurumende hongu iri kumiramira chaizvo zvakasimba asi nzara iriko inoda kuti hurumende ingoramba ichivedzera nekuti vambenge vachibatsirwa vanga vaine nhamba yanga ichizikanwa nehurumende asi izvo nezvaita denga iri takutongotichi dunhu rese rofarira kuti ringe richitariswa rirangarirwe uyewo isu semadzimambo tirambewo tichichema kuna musika vanhu kuti aiwaka ko nyika vanhuka ukave neushe uchitungamirira nyika ine nzara ushe hwacho hunenge hwakareruka asi kana nyika yakaguta kutonga munhu ane nzara kunoita sei kunonetsa tinogara tichitaura tichidaro saka tinongovimba kuti hurumende ichatarisisa chaizvo chaizvo uye kupfurikidza nemusangano unoyu ndovimba kuti tichakurukura nhaurwa dzinoita kuti nyika ifambe zvakanaka
vamwe vanhu vakaparadzirwa dzimba vachiri kugara mumatende sezvo hurumende yange ichitsvaga pekuti vaende kunogara mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Mari Nchombo vanoti hurumende yakawanira vanhu ava nzvimbo yekugara
pane ma600 square meters nema900 square meters what impressed me most was that panzvimbo yakapegwa iyoyo pane vamwe vanga vatoripo kare 150 residents they were also incorporated into that scheme ndakabva ipapo ndikaenda kunoona vanhu vanoda kuitwa relocated vacho and takataura and we discussed and vakanditaurirawo zvichemo zvavo zvekuti vari kushuvira kuti kudai vangawana mabasa kana kuoniswa chekubata pavanoitwa relocated uye vanga vachifema chema kuva vachida kugara panonzi pa Green Mountain. Asi matesi ari kuitwa ari kuratidza kuti pangagona kuita problem yemvura kana vanhu vakaitwa resettled paarea iyoyo.
Nzara yegore rino yatekesherawo muguta reMutare semataurirwo emumwe kanzura va Simon Mapovire vebato reMDC.
Kwatuka zokuti munhu wese unofanira kubatsirwa kungava kuruzevha kungava mutaundi because malocations ese edu atinogara tinozviziva kuti vanhu vanogara imomo havasi kuenda kubasa vanogara vanhu vachembera kunogara vanhu vakasiyana siyana munozviziva imi kuti government central government basa rinofanira kuita ndiro kuti central government inofanira kudistributa chikafu through social welfare yezopa vanhu asi ichipa vanhu kudaro haifani kutarisa nenyaya dzezvematongerwo enyika munhu wese munogara wemuzimbabwe munhu wese mugaro wemunzvimbo iyeye anogara zvematongerwo enyika zvinouya asi dumbu riri pamberi
mumwe mugari wemamutare amaili narusinga vanoita basa rekutengesa zvakasiyana siyana vanoti vakaomerwa neupenyu sezvo zvekudya zviri kunetsa kuwana nekuda kwemitengo
kana tisikwanikwanisa kuvagonazve because schoolfees yacho iri kudhura tinoionepi ndikada kuti ndiye ndiite musika panapa hapana chandodii chandovaona kuti ndizodzokera futi ndinohodha handichatogoni ndatogara pasi zvinhu zviri kudhura munyika ino yezimbabwe hatizivi kuti ndii chikafu zvakafanana nezuro kwakabude upfu kwaokei iwewe hautokwanisi kunohutenga upfu hwacho une uchinzi une masafu ndiwo anotenga masafu aya pava tichatozivi kuti makorokoza ndiwo anenge akuzoutengesa kublack market handiti hautenge 50 iwosvika kuti $100 ini $100 chacho handidini handina uenda apo pamwe ndakutotisacrifisa kutenga rice of which rice yarika riri kuti daily everyday rice hariti zvinhu zviri kutongotirwa zvavo kuti todini kutongoraramawo nekutochengetwawo nenyasha dzamwari asi zvinhu zviri kunetsa sereki zvinhu zviri kunetsa kutaura chokwadi
amai Patience Chingwena vanogara mamutare vachiitawo zvekutengesa airtime avo vanoti vave kutonamatira kuti mvura irambe ichinaya kuti vawane chekubata
nzara iri kwei totambudzika totoshaya zvekuita because wakatipa hwacho hune hwakawandwa nevanhu hunowanikwa hwacho hune huchidhura saka vanhu vari kushupika totodemba kudai mvura yanaya takwanisa kutowana zvomunda zvapera
kuri kutaurirana nezvedunhu remanikaland Dr. Ellen Gwaradzimba vanoti dunhu ravo rinoda rubatsiro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka manikaland iri pakati pematunhu matatu ane vana vadiki vakatarisana nenzara inotyisa zvikuru kumaruwa kunyange zvakaoma kudaro dunhu remanikaland ndiro rainge riri pamusorosoro panyaya yekuva nezvipfuyo zvakawanda kusanganisira mombe uye mbudzi asi kusanaya zvakanaka kwemvura kuri kupawo varimi kuti vatemwe nemusoro kunyanya kuchamhembe kwemanikaland ndakamirira studio 7 Mutare ndini Lwedha Moyo.